Nhlangano uyu wonga uri pamusoro penyaya dzekuinvesta nemakambani nemaikonomi enyika dziri muAfrica kuona kuti makambani edu anga kure sei nemari dziri kuunzwa from the American companies, kuona kuti a good number of our global countries and entities vane keen interest in investing in Africa. So tichida kuona kuti investment iyi ingauye zvakadini kuti zvive zvinhu zvinoenda mberi zvinokudza nyika dzedu sezvadziri.
Ndianani vanga vari pamusangano uyu uyezve vari kutambira sei kurudziro yekuti vauye ivo vachizoshanda muZimbabwe?
Tine vatumira vakawanda, I think almost of 60 or so African leaders. Tine vakuru vemabhizinisi ari based muAmerica ari based kuAfrica. Tina Dr. Trevor Masiwa ari pano as well, and a good number of other individuals vauya kuti vakurukire nyaya dzekuinvesta in Africa.
Watiwo vaStrive Masiwa vari ikoko kwamuri, pane zvavataura here takanyanyotarisa neZimbabwe nemabasa avari kuita ikoko?
Saka session yaMasiwa vasati vava nemukana wekutaura wabvamo izvezvi. Tantina vakuru vemabhenki makuru muAfrica, vari makampani ari kuinvesta mutechnology, mukugadzira kwemagetsi nezvakadaro.
Iwe watizve uchawana mukana wekutaura naPresident Obama pamusoro pekuti makambani emuAmerica awanikwe achishanda kuZimbabwe. Zvii zvauchakurukura navaObama?
Panyaya dzakati wandei dzandichataura nawo, pane nyaya dzekuti kuonekwa kweZimbabwe in the global community, kuti Zimbabwe is a very viable investment opportunity or destination, shall I say. Asi pane vanhu vakawanda vasinganzwisise kuti vakamira semaenderano nenyaya dzemasanctions, clarification panyaya idzodzo, nenyaya dzezvatiri kuita isusu semayoung leaders nemaentrepreneurs kuti tingashandisei nemakambani ari kuno kuAmerica, kuti zvinhu zvatiri kushanda nazvo, makambani atiri kushandira matiri, maproducts atiri kugadzira ange ari akagadzirwa for vanhu vari muno muAfrica, unge ari sustainable in their nature.